Ini ndini tanuno kawande bichiti eino emisoro enauza nasi shishanu ndira 4/2019. NBC inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti hurumende inofanirwa kushandisa mari inoita zvikamu gumi nezvitanu kubva muzana zvebhajeti renyika munyaya dzezveutano sezvakatarwa nechibvumirano cheAbuja Declaration. Hurumende yoita musangano wechimbi chimbi nevarayiridzi paine chinangwa chokudzivirira kuramwa mabasa kuri kuda kuitwa nevarayiridzi panovhurwa zvikoro zvondorinouya kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo. Vatyairi vedzimotikari vochema-chema nemari dzavari kubvisiswa semafaindi mumigwagwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzoita pfungwa dzakasiyana-siyana pamari chaiyo inofanirwa kushandiswa nenyika pakati pedhora rekuamerica nemari yemunyika panguva iyo hurumende iri kutatarika kuwana mari yekunze. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika vajeff nyarota vanopiwa basa rekuva mukuru wechikamu chedzidzo munyaya dzekutorwa kwenhau pachikoro chechristian college of southern africa kana kuti COSA. Zvikwata zvenhabvu zvomanyamanya zvichitenga vatambi mugadziriro yemwaka wenhabvu kusati watanga. Muchirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzemari nezvimwe zvakakosha. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne 9885 short wave.